This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 31, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusoro-soro rinoti chikumbiro chakasvitswa kudariri nenhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzakadzingwa muparamende chinofanirwa kunzwikwa nekukasika.
ZCTU inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwekuratidzira nokuti ndo zviri kudiwa nevashandi.
Zvinhu zvoramba zvakaoma munyika munyaya dzeupfumi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi rati chikumbiro chakasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzakadzingwa muparamende chinofanira kunzwikwa nechimbi-chimbi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mukuru wevatongi munyika kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidyausiku nhasi vatura mutongo wekuti chikumbiro chakasvitswa kudare nenhengo dzeMDC Renewal Team dzakadzingwa muparamende chinzwikwe nekukasika, sezvo zuva resarudzo dzichipiri dzekutsiva nhengo idzi rakatotarwa kare nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe sezvinodiwa pamutemo. VaMugabe vakazivisa muGovernment Gazette nechishanu kuti sarudzo dzechipiri dzekutsvaga nhengo dzeparamende dzichatsiva nhengo dzeMDC Renewal Team idzo dzakadzingwa muparamende mushure mekunge MDC yanyora tsamba kuti nhengo idzi dzakange dzisisiri mubato ravo dzichaitwa musi wa10/10. VaMugabe vakazivisawo zvakare kuti dare richatambira mazita ivachakwikwidza musarudzo idzi richagara musi wa16/10. Nokudaro vachidya usiku vati vaona zvakakodzera kuti chikumbiro chakasvitswa kudare navatendai biti nevamwe vavo chekuti mutongo wakaturwa nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda usendekwe parutivi chinofanira kunzwikwa musi wa14/10. Dare richatambira mazita ivari kuda kukwidza musarudzo idzi risati ragara. Magweta angakamirira vaMudenda abvumawo mudare kuti nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa nechimbi-chimbi, uye vaMudenda mumapepa avo emhinduro kuchikumbiro ichi vanoti vakatevedzera mutemo pavakadzinga vabiti nevamwe vavo muparamende. Asi vabiti nevamwe vavo vanoti havaifanira kudzingwa muparamende sezvo vachiti pane gakava rekuti mutungamiriri weMDC chaiye ndiani zvitevera kumbomisa basa mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai kwavakaita pamusangano wakaitwa gore rapera kuMandela Training Center muno muHarare. Asi vatsvangirai nevamwe vavo vari muchikwata chavo vakazogarawo pasi vakadzinga vabiti mumusangano, uye vanoti vabiti nevamwe vavo havasisiri nhengo dzebato ravo sezvo vakavamba rimwe bato ravava kushandira pamwe chete navavo Shumencuve ravari kudaidza kuti UMDC. Mune imwewo nyaya yakakwidzwa kudare iri nevaimbova mumiriri weHeadlands muparamende vaDidmas Mutasa pamwe nevaimbova mumiriri weHurungwe West muparamende vaTemba Muliswa yekuti mutongo wakaturwa navaMudenda wekuvadzinga muparamende usendekwe parutivi yakatarisirwawo kunzwikwa mangwana. VaMutasa navaMuliswa vakadzingwa muparamende zvitevera tsamba yakanyorwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaIgnatius Chombo yekuti vaviri ava vamire kumirira nzvimbo dzavanga vachimirira muparamende. Izvi zvinotevera kudzingwa kwakaitwa vaviri ava muZANU-PF, asi vaMutasa vanoti hapana munhu ane kodzero yekuvadzinga muZANU-PF sezvo vachiti vose vakasarudzwa paCongress vakasarudzwa neCongress isina kufambiswa zviri mumurawo webato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira musi wa11 kubvumbi zvisinei nemashoko ekunyomba ari kuburitswa nebepa nhau reHerald pamwe nemashoko ekutyisidzira akataurwa nesangano revakarwa Hondo. Mugwaro raburitswa nesangano iri nhasi, ZCTU inotiwo manyepo ekuda kukanganisa vanhu mashoko ekuti bato reMDCT riri muurongwa hwekuratidzira uhu uye kuti vari kunetsana kuti ndiani anotungamira urongwa uhu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti urongwa hwekuratidzira uhu wakanangana nevashandi vemunyika kwete vezvematongerwo enyika. ZCTU iri kuronga kuratidzira munyika yose ichitsutsumwa nezvakawanda zvinosanganisira kusaendeswa kwemari dzinobatirwa vashandi nevashandirwi kumasangano evashandi. Kuratidzira uku kuri kuitwa uri musi wemugovera. ZCTU inotiwo haisi kufara nemashoko emukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya pamwe nevamwe muhurumende ekuti vashandi vasawedzerwa mari dzemihoro. Sangano iri riri kudawo kuti nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzimutsiridzwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Tambosangana nezvakadaro mukore apfuura patinenge tichironga zvinhu zvakafanana neizvozvo. Hazvimbotishamisi kuti Herald inoita zvinhu zvakadaro, ndizvo zvavagara vachiita makore ese. Patinoronga zvinhu zvakadaro, maziro edu tiri kuita zvinhu zviri pamutemo. Tiri kudedzera gwara constitution yenyika inotaura kuti vashandi vanogona kuratidzira kudemonstrata. Ndizvo zvatinota kuida, saka tatimbopindura zvedu ivavo vanonyora. Hatinganyarari, asi urongwa uri kuendera pamberi chaizvo.
Urongwa uhu huri kutungamirwa nani, nekuti tinoona vari kukusoropodzai vari kuisawo bato reMDCT mukati?
Hatina kumbokoka vanhu kuti vatijoine pane zvatinoita isusu sevashandi, kana kuti tinota ruvatsiro, kwete. Inyaya yevashandi, nyaya dzese dzatiri kutaura nezvazvo dzine tokuita nevashandi chete.
Makwanisa here kunge muchiwana mvumo nemapurisa kumatunhu ese amucharatidzira?
Tanyorera tichivazivisa kuti ndiwo urongwa huripo, nenyaya yekuti tinoda kuti vativatsire pamugwagwa vachikontrola traffic apa, vachitiperekedza. Ndizvo zvatinoita nguva yese. Hatisati tawana minduro except kuBulawayo. KuBulawayo ndipo vatipa excuse yokuti havana vanhu vanenge varipo zuva iroro, vati ivo havana manpower. Tiri kutarisira kuti procession iyi ichatora mahours mairi kubva na10 kusvika na12 o'clock. Tinenge tapedza procession yedu, tapa petition kumaofices. Tiri kupa maofices elabor, kusina maofices elabor tiri kutarisa kupa maofices a resident minister.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Kubinywa kwevana vadiki inyaya iri kuramba ichinetsa zvikuru munyika, uye mapurisa anoti pari zvino dunhu reMashonaland West ndiro riri kutungamira pauwandu hwevana vakabhinywa mwedzi wapfuura. Mapurisa anoti vana 32 vakabhinywa mudunhu iri mwedzi wapfuura. Asi uwandu uhu hwakadzika zvishoma kana zvichienzaniswa neuwandu hwegore rapera apo pakabhinywa vana 33. Gore rapera mapurisa anoti kwakabhinywa vana vanosvika zviuru 3 nemazana 3 ane 66. vanowanza panowanzo para mhosva dzekubhinya vana ihama dzevana vacho. Mukuzeya nyaya iyi tatenda gumbo weStudio 7 abata vaEofas Shangwa avanoshanda nesangano reDefence for Children International Zimbabwe.
Panotinetsei nekuti zviri kuitika nguva zhinji vana vari kubatwa chibharo nehama dzavanogara nanzo, vana baba mukuru, vana sekuru, vazukuru, vanhu vanenge vachivimbwa navo. Saka mwana akazotaurira mberi kuti ndabatwa chibharo, dzimwe nguva sekuru vaya kana kuti baba mukuru ndo vari kundiye breadwinner pamba ipapo. Saka hama dzinopedzera dzaugara pasi vava kuti hatingasungise munhu ari kutiraramisa panapa. Saka mhosva iyongotsikwa yosiyiwa yakadaro. Zviri kuitika zvakanyanyisa mumadhorobha, zviri kuitika mumareserva eZimbabwe.
Ko ipapo zvinogadziswa sei?
Ya chakudiwa izvinezvi ndo pamwe patikumira isu sesangano rinomirira kodzero dzevana Defence for Children International Zimbabwe. Tiri kutarisa isusu kudzidzisa mitemo kune vanhu vari mumadhorobha nemumamisha kuti vavanoziva kodzero dzemwana. Tichitarisa mabumbiro emitemo repasi rose rinonzi UNCRC neAfrican Charter remunyika remuAfrica medu, totizodzoka zvakare kuconstitution yeZimbabwe nemitemo yainayo yedziviriro pamusoro pevana. Saka tiri kuzama kudzidzisa vanhu mitemo kuti vanzwisise kukosha kwoutano hwemwana, vanzwisise kukosha kwokunge mwana achikwanisa kunge akadzivirirwa, nokuti vana ivo ndo vane ramangwana renyika yedu. Kana vachinge vabhinwa zvinoreva kuti ramangwana renyika rakanganiswa, nokuti mwana iye anokura ari munhu avhiringwa pfungwa kana kuti ari traumatized, zvinoita kuti naiyewo mangwana asikwanisa kugadzikana nevamwe kana kuchengetedza kodzero dzevamwe.
VaElfas Shangwa vanoshanda nesangano reDefence for Children International Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare natatenda gumbo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zviri kubuda musarudzo dzekuNigeria zviri kuratidza kuti vaMuhammad Buhari vari kutungamira mavhoti vari pamberi pemutungamiri wenyika vaGoodluck Jonathan. Boka rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reIndependent National Electoral Commission raburitsa mavhoti kubva kumatunhu akawanda emunyika. Nigeria ine matunhu makumi matatu nematanhatu. VaBuhari vari kutungamira matunhu akawanda uye vasiya vaJonathan nemavhoti mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru. VaBuhari ndo mutungamiri webato rinopikisa reAll Progressives Congress uye vatora matunhu manomwe ekuchamhembe kweNigeria ayo anozivikanwa nekutsigira vaJonathan. VaBuhari vakakunda musarudzo idzi vanobva vagumisa kutonga kwemakore gumi nematanhatu kwebato rePeople's Democratic Party. Izvo zvinodzosera vaBuhari mumasimba mushure memakore makumi matatu. VaBuhari ava vane makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa vakambova mutungamiri wenyika iyi pasi pemauto kwemwedzi makumi maviri zvichitevera kupidigurwa kwakaitwa hurumende nemauto muna zvita 1983.
Tsvakiritso yaitwa muAmerica inoratidza kuti vanhu veruzhinji vari kutsigira urongwa hwenhaurirano dzekutsvaga chibvumirano chinoita kuti Iran isangoite pamadiro urongwa hwayo hwenuclear, kunyange hazvo vanhu ava vasingavimbe kuti chibvumirano ichi chingamise Iran mukugadzira zvombo zvenuclear. Tsvakiridzo yeWashington Post neABC News yaburitswa nhasi uye inotiwo vanhu vemuAmerica vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana vanotsigira kuti urongwa hwekutaurirana neIran hubudirire, uko vanhu vanosvika zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana vachipikisa urongwa uhwo. Tsvakiridzo iyi inobuda panguva iyo America nenyika dzakabudirira dzatarisana nezuva rekupedzisira rinova nhasi rekuti paitwe chibvumirano muSwitzerland.
Nasi ndiro zuva rekupedzisira remakambani emunyika ane zvikwereto zvemutero kuti ange atenderana nebazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA kuti angazvibhadhara sei gore rino risati rapera. Asi vakuru vemabhizimusi vanoti kuda kuvamanikidza kubhadhara mari idzi dziri kunzi neZimura dzinopfuura bhiriyoni imwe chete yemadhora, zvichapa kuti vavhare mabhizimusi avo, vanhu vorasikirwa nemabasa. ZIMRA inoti mari iyi ndeyezvikwereta zvekubva muna kukadzi 2009 kusvika muna gunyana 2014.
ZIMRA iri kuyambirawo kuti vanhu vanenge vanyepa pamapepa avo vanobvisirwa kanganwiro kana kuti amnesty yavanenge vapiwa. ZIMRA iri kuita chipatapata chekutsvaga mari yekupa hurumende kuti ibhadhare vashandi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revemabhizimisi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari uye mukuru anoona nezveupfumi musangano reResource Exploitation Watch vaWashington Mehlo Makulu. Tatanga nekubvunza vaMufukari nezvekusvika kwezuva rekunge vanhu vatenderana neZIMRA uye zvarinoreva kune vemakambani.
Nguva iri kupera nhasi 31 March 2015 and makambani abhadhara tichitaura neZIMRA nemafigures ari kubudiswa neZIMRA iyo pachayo mashoma.
VaMehlo Makulu,
nhau yemitero yanga ine yezvikwereti zvemitero zvemakambani neZIMRA yanga iri kupera nhasi inyaya inoda kuti iongororwe, nekuti mutemo wacho uri kuti zvekubvumana kwacho ndekwekuti kana wataura kuti une chikwereti ngatiti chemakore mairi, uri kupiwa iwe kubvira muna kutanga kwa April 1 kusvika muna December kuti unge uchibhadhara chikwereti. Asi tikuona kuti izvo kana munhu anga amboita makore mairi asingabhadhare mitero, kuti azobhadhara mitero yemakore mairi tichiwedzera neinenge yakuitikawo nguva iyoyo, tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvichirema. Izvi ndo zvatofunga, ndo zvaitawo kuti makambani mazhinji anga asingapinde pachirongo, asingauye kuzvimara kuti vatizve tine zvikwereti zvemitero zvatinenge tichida kubhadhara.
Asika vaMufukari, vashandi vehurumende vari kudawo kubhadharwa, saka ZIMRA yoitawo sei?
Ndo saka tinonzwisisa zvikuru kuti ZIMRA iri panonzi parumana nzombe, nokuti zvechokwadi inonida kuti ikolekte mari inokwana kuti vashandi vehurumende vabhadharwe. Asi handifungi kuti kuuraya uyo wacho ari kubhadhara ndiyo ichaita solution ichatiita kuti tisvike nariini nariini. Chandangafunga inini ndechekuti kwakutonyatsoona kuti mamiriro akaita zvinhu aya, hurumende inonida vashandi vainayo iko zvino izvi here? Mushandi wacho wese zveshuwawo ane basa raari kuita riri kuonekwa here kuti uyu mushandi uyu ari kuita basa iri, and kana akasaita basa iro riri zvii zvichazoitika and zvinenge zvichizosvika pakadini? I think we tinonida kunyatsoita a real stock take chaiyo chaiyo, nokuti vazhinji vari kutaura ivo kuti vashandi vehurumende kana vaakutora mari yese iri kukolekitwa nehurumende then vawandisa mazona. Vachinamasa pachavo vakataura ivo kuti iko zvino hurumende yaakungoita mari yokubhadhara vanhu vakagara mumaofisi. Chinoita kuti vagara mumaofisi ndechekuti mari yekuti vachifamba vabude panze vanoita basa ravarofanirwa kuita hapana mari yacho.
Ndodzoka kwamuri vaMehlo Makulu, chii chimwe chingaitwe neZIMRA kuti zvinakire munhu wese, hurumende pamwe nemakambani?
Semataura ataita vazulu tatinotarisira kuti ZIMRA inge ichiita ndechekutsanangurira makambani neurongwa hwayo kuti izvo kana munhu achinge auya zvichafamba sei, nekuti pane kakusa kusatrustana karipo pakati pemakambani vachitarisa urongwa hweZIMRA. Saka chatinokurudzira ZIMRA ndechekuti ngaidzoke zvakare itsanangure chirongwa ichi. Asi chikuru chatingade kuti chiitwe ndechekuti izvo nguva yekuti mari idzorwe yezvikwereti zvemitero ngaiwedzerwe kubva pamwedzi mupfumbamwe yangaiswa iiswe pamakore kana matatu chaiwo. Kana munhu achinge achiratidza kuti ari kubhadhara, munhu ngaabvumidzwe kuramba achibhadhara kusvika chikwereti chake chaita chapera. Asi chatoda kukurudzira kazhinji ndechekuti izvo nguva yekudzorerwa kwezvikwereti zvemitero ngazviongororwe. uye ndoda kutsinha zvakare zvatarwa naamufukare kuti izvo mari hongu mutero ngautorwe uchinopa kuti hurumende iite mabasa ayo asi ngatitarisei mabasa aroda unoshandiswa mari iyoyo tinonzwa kuti kubvira gore ra2009 kusvika iyezvino izvi vashandi vehurumende vakakwira nezi over 200,000 tobvunza kuti vaitorwa vacho vainzi vaite mabasa api
avo vanga vari mukuru anoona nezveupfumi musangano reresource exploitation watch vawashington mehlo makulu panzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano remabhizimisi reemployers confederation of zimbabwe vajohn mufukari vaviri ava vanga vari parunare muharare
panguva iyo makambani akawanda ari kuvhara munyika nepamusana peupfumi husina kumira zvakanaka kune mamwe makambani madiki evatema ari kubudirira Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
kambani yebelitati muchinoi inotengesa zvekuvakisa nezvemagetsi uye imwe yemakambani mashoma ayo ari kubudirira muchinoi mukuru wekambani iyi valorenz denhere vaimbove mudzidzisi kwemakore 14 vakazosiya basa iri vadenhere avo vane makore 40 vanoti bhizinisi ravo riri kubudirira zvikuru nekuda kwekufambisa basa ravo nemazvo
ndakaona zvichifamba zvakambofamba nekuti kwaiva kuine macompanies madonors akaita fanika vana Netherlands vaiunza mari pakazongoitawo political situation yekuti takabva tatora land yedu madonors akabva tanga kuramba nemari dzavo
vadenhere ava vane mudzimai nevana vatatu vane vashandi vana pazvitoro zvitatu vanoti zviri nani kuve nevashandi vashoma vachibhadharwa zvinovagutsa kuitira kuti vasevenze vachifara uye kuti vasabe
makambani machinji they are being let down nevashandi vashandi vanenge vachiba bhuzo zvavarikupa vasizi kwana then imwe mindset yedu yekuti kana wangopindawo wawatanga business unoda poshe kufambawo nezvinhu zvepamusoro izvozvo zvinokurumidza kuti dzorera pasi bhizinesi radini rasimba
mazwi avadenhera anotsigirwa navaandrew kamanga avo vane kambani yekutengesa mabhuku nezvekunyoresa stationary muchinoi vakamanga avo vane makore 52 vaimbove mudzidzisi kwemakore 15
ndakatanga ndiri ticha ndichibva ndaona kwandaiticha kumareserva kwakuine need yematextbooks nestationary saka ndakawana kuti masupplies anga ari mashoma aiuya kwandandiri kumareserva saka ndo zvakazoita kuti ndikwanise kufunga kuti dai ndaitawo bookshop saka ndakazofura bookshop ndibva ndazotanga kusupply zvakambofamba nekuti kwaiva kuine madonors akaita fanika vana Netherlands vaiunza mari mumaschools
asi vakamanga ava nemudzimai nevana vana vanoti vakazosanganisa bhizinisi ravo rekutengesa mabhuku nekutengesa zvekurimisa pamwe nembeu nefotereza nekuda kwekuti vedzimwe nyika vaipa mari kubazi rezvedzidzo rainge rave kusapa mari kubazi redzidzo kunyange hazvo vadenhere varamba kutaura kuti vanowana mari pamwedzi vanoti vanofara nedanho ravakatora rekusiya basa rekudzidzisa vachipinda mubhizinisi sezvo vari kukwanisa kuendesa vana vavo vaviri kuzvikoro zvepamusorosoro kuvaka dzimba mbiri mudhorobha pamwe nekuwana mari yekurimisa vasingakwerete mushandi wavadenhere anoda kudanwa nezita rekuti Tapiwa anoti hapana imwe kambani yaakamboshandira sezvo anoti anopiwa mari yake nenguva Tapiwa anoti akatenga motokari uye pari zvino ari kutsvaka nzvimbo yekuvaka kunyange hake asati aroora mumwe mutengi wemagirazi edzimba muzvare leTwin Maziwisa avo vari kuvaka imba yavo kumusha weveruzhinji wechikonohono vanoti kambani yeBelitat yakavaisira magirazi imba yose mushure mekunge vabhadhara chidimbu chemari
tinoona sezvinhu zvakanaka kuti vanokupai mukana wekuti munotaurirana kuti vakakuisirai mahwindo havadi mari yacho yese panguva imwe chete vanokubvumirai kuti munogona kuwirirana kuti ndichange ndichibhadhara mari iyi kubva nhasi kana kuti munosvika mwenge gore rapera kana kuti panenge paperera mari yacho zvinova zvinozorerutsa pakuti pakutsvaga mari dzimweni dzenguva mari inenge ichishayikwa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuoma kwakaita zvinhu munyika kuri kuita kuti veruzhinji vashaye mari izvo zvinozoita kuti vatadze kutenga zvimwe zvinhu zvinokosha muupenyu hwavo asi vanhu vakawanda munyika vakaita samuzvare maziwisa vanoshuvira kuti munyika muve nemakambani akaita seBelitat ayo anopa vanhu mukana wekubhadhara mari pashoma nepashoma kuitira kuti vasaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kubatwa chibharo kuri kuitwa vana vadiki munyika. Izvi muchazvinzwa muchirongwa chevechidiki The Connection.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Munhau dzemitambo, chikwata che7s rugby chadzoka munyika nhasi chichibva kuHong Kong 7s rugby tournament, uko chakatamba zvakanwisa mvura asi chakazodyiwa mumutambo wekupedzisira. Chikwata ichi changa chiri mushishi rekuedza kusvika muchikamu che-core member kuti chikwanise kutamba mumitambo yepasi rose asi hachina kuzobudirira. Mutungamiri we7s rugby vaDonald Mangenje vanoti vari kufara nematambiro akaita chikwata ichi, asi shuviro yavo ndeyekuti vawane rutsigiro mune mimwe mitambo kuitira kuti mutambo uyu upfumbire munyika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaMangenje kuti tinzwe zvakaitika.
Isu tinonzwa kufara nekutamba kwakaita vakomana ava, havana kunyatsisa nyika. Nezvidikidiki zvavanowana kuno, vakaenda vakanamira-mira chaizvo vakatamba zvinotinakidza chose. Zvakazongoitika hazvo kuti vakakundikana at the very last minute, kuti vakatamba zvakanaka chose.
Tiri kunzwa muri kutaura imi kuti shuviro yenyu yanga iri kuti miite core member wemutambo iwoyu we7s rugby. Zvinorevei?
Kana tichireva kuti core member we7s rugby, zvinenge zvichireva kuti tinenge tava muchikwata chenyika dzinotamba 7s rugby zvemhando yepamusorosoro pasi rose. Nyika dzinosanganisira vana New Zealand, vana England, vana Australia. Nyika idzi dzinotamba pane inonzi circuit ye7s iri pasi rose, inotambwa kunyika 9 dziri pasi rose. Saka tachawana mukana wekuti titambe circuit iyi for all the 9 circuits. Pari zvino Zimbabwe inongotamba 1 chete inova yeSouth Africa.
Zvakamira sei pamutambo iwoyu werugby, uyezve chii chichange chichiitwa nechikwata chenyu che7s rugby mune ramangwana?
Kubva kwavaita nhasiridzwa kuHong Kong, takutoita kugadzirirwa zvakare, takutotanga zvakare kuti tigadzirirwe kuti vakomana ava vazoenda kumaolympic qualifiers. Ku7s rugby yava inolympic sport. Saka zvava inolympic sport pane qualification process yemuAfrica. Saka qualification yacho pane legi ichatambwa gore rinoiri. Tanga kugadzirira zvakare. Kana tabva maqualification iwaya, tichange takugadzirira zvakare kuti tizokwanisa kuva tinosangana zvine matimu mahombe epasi rose atichasangana nawo kuCape Town, South Africa muna December.
Mungati pane zvemhingamupini zviri kusangana nesangano renyu here pamutambo iwoyu werugby?
Zvinoitika nezvekuti vakomana ava pavanobuda kunze paya, ivo vanenge vachitamba nedzimwe nyika dzine maplayers anongoita zverugby chete, anomuka achienda kubasa, basa ravo riri rugby chete. Maplayer vanhu vanotambawo rugby one part-time basis, vanotori nemabasa avo avanoshandawo.
Avanga vari mutungamiri wesangano re7s rugby vaDonald Mangenje vachitaura vari parunare nemuHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusorosoro rinoti chikumbiro chakasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzakadzingwa muparamende chinofanira kunzwikwa nechimbi-chimbi.
ZCTU inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwekuratidzira nekuti ndizvo zviri kudiwa nevashandi.
Zvinhu zvoramba zvakaomera makambani akawanda munyika, kunyange hazvo ari kunzi neZimra anofanira kubhadhara zvikwereti zvemitero.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga naChris Kande.